Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma chikwata chichamirira bato ravo muparamende mumapazi ose ehurumende. Mutsamba yavakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda nezuro vaChamisa vakazivisa kuti vaProsper Chapfiwa Mutseami ndovachange vari mukokeri wenhengo dzeCCC muparamende vachiteverwa naamai Sicelesile Mahlangu. Mumwe vatevedzeri vavaChamisa vatendai biti ndo vachange vachimirira badzi rezvoupfumi vari muparamende. Vamwe vakadomwa vanosanganisira munyori mukuru webato vaCharlton Wende avo vanenge vachiona nezvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo kuchitiwo vaGodfrey Costa variwo munyori webato muparamende. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti chikwata ichi achisidarire makurukota kwete asi kuti vanhu vachange vachinanganidza mapazi ehurumende nekunangana nemakurukota emapazi aya muparamende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. VaChamisa havana kabineti yavaka apointa. VaChamisa vakadiploya mamembers of parliament kuti vavabate basa muparamende vachitarisira maresponsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire executive oversight kuti vanhu vachidziva vari muparamende kuti zvinhu zvinofambiswa sei kuti tigone kufollow up vanhu vari maspokespersons vachitaurira kuti maportfolio zvakamira sei maportfolio zvakamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaannounswa navaChamisa kumazuva achateera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirokrati, vamwe varikubva kumabhiridhi akasiyana. Vachange vachikonsida the alternative government ichamedzera vaChamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo ichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavaziye pakufamba. Vachaita tichigadzira musangano wedu weCitizens Coalition for Change, wedu tichigadzira nyaya yekuti tungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati savaJob Scholar asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa, hapana unosiyiwa. Deployment yemaMP kuti vachitaurire vari kuparamendo ndeapo Citizens kuti nyaya kufanire dzakamira sei kuzvipatara nemamaportfolio yakasiyana. Ndosaka muchiona kwapinza vanhu vari mudare reparamende. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekunzwisisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavaChamisa kuchange kune vanhu nyatsvi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika yenepere.
Ah, vanga vari vakafano bata chigaro chemutewedzuri wemutauriri webato Citizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare kuchipinge neStudio 7. Tabato onyanzvi mune zvamatongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo padano ravachamisa iri.
Ah, ndingaona zvekuti zvakajekawo nokuti handichikwata chebvute recabinet ba sekutsanangura kwavaita. Handitiko zvino izvi CCC ine vanhu vakati ko mudare reparliament. Saka basa rinoitwa mudare reparliament rehurukuro. Nhengo dzeCCC ishoma dzichimo nokuti tinoziva kuti zhinji dzakapinda by-election iyi. Saka varimo imomo vanonanganidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabuda ichi sokuona kwangu sokutsanangurawo kwavari kuita zvinhu zvakajeka. Zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona mabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo.
Saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata icho chemuparamende nechikwata chinganzi shadow cabinet?
Musiyano uri pakuti kana konzi shadow cabinet iyo inenge rava ndingati chikwata chavanhu vanhu veZimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshara hurumende pasarudzo. Dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari veCCC. Sezvamunongoziva kuti kana poenda padare recabinet rinenge riri dare rinenge rasefiwa neboka iroro kuti toripira kuvanhu kana mukaketa boka reCCC kuti rive ndionomba hurumende. Ndiyo vamwe vavanhu vavanenge vachenga vachava muhurumende yavanhu. Saka zvakasiyana ipapa pakudaro.
Pane vagarawo vari kuchema kuti bato reCCC irori harina hwaro kana mastructures. Izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho?
Pfungwa idzodzo hadzisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda muchizvino zvino. Vatungamiri vose veCCC vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo. Muono weCCC wakatobuda mufungwa dzenhengo dzeCCC ndobumbiro iroro. Bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwepfungwa nomuono. Hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita pepa kwete. Tingatora somucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi. Mhuri yokwangana neyokwangana pamusha baba namai vanotova nebumbiro. Asi hapana pakambonyorwawo zvatotora gwaro iri nebhiro iri tidai bumbiro riripo tsika yemusha iwoyo namaitiro acho. Tikatora nyika yakaita seBritain izvo zvizvi. Britain haina bumbiro rakanyorwa pasi asi inaro bumbiro remutsika. Saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro ezvinhu kana pfungwa dzavanhu dzangosangana kuti todai todai sezvazvakaitira kuCCC.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa aburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelelen South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Mugwaro raburitswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mashoko akatenderedzwa padande mutande nezuro aya achinzi aburitswa nebepa naure Daily Mirror Manyepo vachiti mapurisa haana kumbobvira atambira mashoko akadaro. Vanyati vari kukurudzira veruzhinji kuti vasatore mashoko aya sechokwadi uye vati mapurisa ave kuferefeta nezvenyaya iyi mutsvakurudzo yekuda kuziva chinangwa chekuburitswa kwemanyepo aya. Hurumende inoti iri kufara nemabasa ari kuitwa nesangano reUSAID rekuAmerica ekuyamura vanotambura. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe nekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika 50, gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West, amai Mary Muliswa Chikoka, vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu semashwesti takapiwa mutemo wekutevedzera maringe nekuti vatenge tichishanda nawo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwatikuita isusu ndezvekuto vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge taawanawo track record yakanaka nekuti tichiona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mashwesi hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudzanai zvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamapurojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemu vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuAmerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1,020. So in terms of the whole package nemastartup ecs zvaiitwa nemabohos nechi you find kuti even vanhu vandataura 6,000 vanogona kutinge vachidarika but the total budget yeamount yakashandiswa for the whole project ichisupporta maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa atangwa aya enderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwo anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartups aya masewing machines they to be trained kumavocational skills acho yekuti zisowing yacho inombofambiswa sei, the management yemusini wacho unombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kunama simbi kana kuti kuweredha pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndeamai Melonsia Chinyani. Avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerutsiguro rweUSAID urwu.
And the benefiter from Masatapex atapiwa neUSAID ndikunzwa kufara nekuti chira chokwadi pekutangira ndanstori nasemu youth but empowerment yandapiwa ika ndichiona kutoti ndane pekutangira ende ndakwanisa kusurvive in this hard economy that we are living in saka ndine hope yekuti kubva izvezvi ndichitoenda nemuchini kumba life yangu yakuichi endane pekutangira.
Chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu nemakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi bedingindira rekuti building and strengthening community resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwakasimba kwaenderera mberi mudunhu reDonbas muUkraine, apo mauto eRussia nemauto eUkraine varwisana nhasi mugovera. Zvirombo zvemuchadenga zveRussia zvaputika maguta akawanda emuUkraine zvichirova muzinda wezvitundu musere musere pamwe nekukuvadza zvivakwa zviri pedyo. Iye zvinotoenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust vachange vachikurukura nesu pamusoro pematambudziko ari kusangana nemadzimai emuchitungwiza.
Muno muguta rechitungwiza tine matambudziko akawandisa semadzimai. Tinotarisa nyaya yedambudziko remvura. Hatina mvura, tirikurarama nemvura dzemungoti, tirikurarama nekutenga mvura. Uye zvekare pekutengesera, tese tinoziva kuti hakuna makambani, tinorarama nekutengesa. Pekutengesera pacho nhasi panenge papwanywa mangwana tiripo tichiri kushungurudzwa zvekare nevekanzuro. Uye tine matambudziko emasuweji, tirikurarama upenyu hwedu huri parumana nzombe nekuda kwesuweji iri kuyerera mudzimba isiri kugadzirwa yaane makore irimo. Nyangwe tikaripota madambudziko resuweji inenge ichinzi ichagadzirwa, saka utano hwedu chaihwo hatizive paumire.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kuitika chitungwisa zvakamira sei?
Nyaya yemhirizhonga iri kuitika mumusha kana kuti muguta rechitungwisa yekuti kuva madzimai ari kupondwa, madzimai ari kurohwa kunyange mudzimba yatingati gender based violence. Zvinhu zviri kuti shungurudzo semadzimai zvekuti hatikwanise kana kutorawo maleadership positions, hatikwanise kana kuzvimiririra, hatikwanise kana kuita zvinobatika nekuti tinenge tichichakashungurudzika. Rimwe dambudziko inyaya yesanitary pads. Tese tinoziva kuti madzimai ese tinoteera mwedzi wega wega, asi tiri kuona kuti sanitary pads radhura, hatina mabasa, tiri kutenga sanitary pads. Rimwe dambudziko ratinaro ratiri kukumbirisa kuti dai hurumende yapaongorora semaongororo ayakaita pamakondomu kuti makondomu anowanikwa kanya muzvimbuzi mahara, ngavaitwo izvozvo kumasanitary pads. Tozotarisawo zvimwe nyaya yenyaya yevana vedu, nyaya yedrug abuse muno muguta rechitungwiza. Vana vedu semadzimai tiri kushungurudzika. Vana ndo vari kufanira kudai vachitichengeta, vana ndo vanofanira kudai vari kumabasa, asi iko zvino vana vedu vaparara nenyaya yemadrugs. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutishungurudza muno muchitungwiza. Saka taka tichibatanidza matambudziko ose atinawo, kwati matambudziko chaiye kuti tirarame tiise chikafu patebhuro. Tine masimu madzadzi, tina nagogo, tine chirikadzi, o vanhu vese ivava hatina chatiri kuita muno muguta. Tiri kurarama negwako mukwako, ndo matambudziko atina. Mishonga chaiyo kuzvipatara hakuna. Tine nyaya dzekunosunguka, tiri kubatwa rafu nemanesi. Unosvika ikoko onzi tenga chinhu chese kusanganisira tsono, kusanganisira kuya nemabhaketi emvura. Ndo mamwe mematambudziko atiri kusangana nawo muguta medu.
Semadzimai munofunga kuti matambudziko aya angagadziriswe sei? Tichiona kuti gore rinouya pachange paine sarudzo, madzimai ari kunyoresa kuvhota.
Tiri kuedza nepatinogona kuti madzimai mazhinji anyorese kunovhota, uye zvekare vakwanise kuwanikwa vachikwikwidzavo pazvigaro gore rinouya. Nekuti munhu wechidzimai anonzwisisa dambudziko remvura riri muno, nekuti anoda mvura zuva rega rega nekuda kwechimiro chatinacho. Saka tikainge tine makanselas madzimai akawanda muno muguta rechitungwiza, vachanzwisa ende vanotibatsira kuti service delivery inge ichiwanikwa, masuweji anga achigadzirwa, tivewone nedhemu redu rinovakwawo muda dhemu, tione mvura pamatepi kwete kutsiga kunge tiri kumusha.
Tiri ipapo panyaya yekunyoresa kuvhota, zvii zvamungakurudzire madzimai?
Ndikukurudzira madzimai ese kuti ngatinorejistai kuvhota. Kana usina zvitupa kana kuti maid inofunga iripo, chirongwa ichi chiri kuti huyai mune nemawitness enyu maviri mupuwe zvitupa. Rei ngatirejistei kuvhota madzimai, kuti remangwana redu ritinakire, tigokwanisa kuwanikwa tichitorawo zvigaro izvi, tigokwanisa kuwanikwa tichichinja guta redu, tigokwanisa kuwanikwa tichinomirira izvo nyaya yemasanitary pads, nyaya yemvura, nyaya yemasuweji, nyaya yemabasa chaiyo, nyaya yekuti tivakirwe misika yatinokwanisa kubhadhara mitero, tichitengesa zvatinoda tisingadzingirirwe, tisinga pwanyiwe.
Tinoona kuti manga muine mhirizhonga imomo muchitungwiza, takaona pachirasikirwa upenyu hwamuzvare Blessing Ali. Izvi hazvisi kuita kuti madzimai atadzere kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika?
Ichokwadi zvinhu zvinorwadza, zvinotambudza mafiro akaita Small Blessing Ali, zvinhu zvinotambudza zvikuru. Ende ichokwadi kunotoona vamwe vakadzi vaakutotaura kuti hatingakwanisi kupinda munyaya dzematongerwo enyika kuandika zvoitwa zvaakaitwa. Zvinhu zvaafekta madzimai zvikuru, nekuti tisu takabereka, tisu zvekare madzimai acho takaona chimiro chaachakaita mutumbi waSmall Blessing Ali. Zvinhu zvaka zvinorwadza icho kwari zvekuti tiri kutotarisa kuti kune mamadzi mai achatotadza kukwikwidza kutora zvigaro nekuda kwenyaya iyi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Elvis Mari vanove munyori uye vanofarira nyaya dzetsika nemagariro tichitarisa nezvezuva remusi wa 7 Chikunguru iro rakatarwa neUNESCO sezuva remutauro weSwahili muAfrica paine kurudzira yekuti mutauro uyu uwe iwo mutauro weAfrica yose.
Tenda zvikuru nevateereri venyu. Ichi chitiko ndinofunga chitiko chinofanirwa kupembererwa munyika yeAfrica. Nesuwo muno muZimbabwe tinotarisira kuti ndokutanga kwekusununguka kwedu. Rangarirai vajonga kuti nyaya yekutaura ndiyo inoita kuti ipinze munhu wose ane chokuita nebudiriro yenyika yake. Saka kuva nemutauro wedu watinonzwisisa isu zvinoita kuti budiriro dzose dzichaitwa dzichabatsira kuti dzisanganise vanhu vose. Saka kana UNESCO nepasi rino raakuziva kuti Africa inokwanisa kuva nemitauro yainoshandisa kushandisa kuti ibudirire, ndinofunga ndokutanga kwokuti tive nebudiriro munyika yeAfrica.
Asika vamari Africa ine mitauro yakawanda, sei vanhu vazoguma vamira neSwahili?
Hongu, Africa ine mitauro yakawanda, asi isu ndinofunga chakakosha ndechekuti tikatarira Swahili inobatanidza mitauro yakawanda zvikuru, kubatanidza neBantu iyo mitauro inotaurwa kuzasi kweAfrica kudai, nevamwe vatakadyidzana navo chingava chirungu chingava chiarabhu. Mitauro yose irimo uye mutauro weSwahili wauya mutauro wakwanisa kuti nyika dziri kueast Africa uku dzikwanise kusimudzira nokuwandudza kubudikidza nokuita tsvakurudzo, kubudikidza nokuti vanhu vavo vari munyika dzinosanganisa East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania nedzimwe nyika dzakatenderedza dzinoushandisa kunyange kuushandisa mudzidzo dzavana vavo. Saka mutauro waane chidanho chinoita kuti kana iwo ukasimudzirwa sezvawaitwa kudai zvichaita kuti neimwe mitauro yosewo inotaurwa muAfrica isimudzirwe.
Takaona pachimboda kuitwa mubatanidzwa weAfrica asi zvakakona nemakakatanwa kana kusavirirana kana muono kusave nemuono umwe chete. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingashanduka kana tasvika panyaya dzemutauro?
Inini kufunga kwandinoita ndekekuti chinhu chinotanga kubatanidza vanhu. Hakusi kungoti toda kuti tibatane, toda kuva neUnited States of Africa, toda kuva nokuti tive nepresident one muAfrica. Indotofunga kuti chinhu chinobatanidza vanhu mitauro, nokuti tarirai vajonga kuti kana tichitaura nyaya yetsika, nyaya yetsika inofambiswa nenyaya yemutauro nezvimwewo zvinga zvoitwa kuda kumapfekero edu, kudya kwedu nezvimwe zvakadero. Mukatarira nyaya yokudya, nyaya yemapfekero, tine zvizhinji zvatapanana muno muAfrica, mapfekero atinoita nemadyiro atinoita. Asi nyaya yemutauro ndiyo yakanyanya kusimba, inoita kuti kwee tingakwanisa kuti tibatanidzwe pakutaura ipapo. Kuti kana ini mwana womuZimbabwe ndikakwanisa kuenda kuNigeria, ndinokwanisa kungondotaura nemutauro unosunganidza uye unopinza mararamiro edu isu vanhu vomuAfrica. Kana taakuzotaura zvokuti toda kuita United States of Africa, kana even taakutaura toda kuita AU, zvaane chinotsigira kuti kubatana ikoko kufambire mberi. Vajonga, ndinoziviva kuti ikoko kwamunogara kuAmerica, ndinotenda kana mukafamba mustreet mukanzwa umwe munhu achitaura mutauro wenyu wekuUMP uku, munhu iyeye hamutombotsvaki kuti mwana waani kana ndiani, munobva mabatana kudarika munhu pamwe hamusingakwanisi kutaura naye. Saka ndinotenda kuti mutauro chinhu chakakosha uye ndo chinhu chinofanwa kutungamira mberi tozotaura nyaya yokuti tizvibatanidze panyaya yeupfumi, tizvibatanidze panyaya yemari dzatinoshandisa, tizvibatanidze panyaya yematongerwo enyika nezvimwe zvakadero.
Takaonawo kuti sangano reUNESCO rakatambirawo kana kutotara zuva remusi wa 7 Chikunguru seWorld Kiswahili Language Day. Iko ku tsigirwa kwezuva iri ne UNESCO zvakakosha zvakadii?
Izvo ndo zvakakosha nekuti zvazvakureva nezvekuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe ndofura nhaurwa iyoyo inotiradza kuti kune nyika dzakatoti kuti dzakaita sana South Africa dzaakutotendera kuti mutauro iwoyo kutodero ikoko kureva kuti nyika dzepasi rino kana muno muZimbabwe tikada kuti taakudawo kuti deitaisaswahili kuti idzidziwe tinokwanisawo kuenda kune UNESCO toti tibatsirewo tiwane varayiridzi tiwane zvishandisiro zvakaita semabhuku zvaakukwanisika nokuti mutauro zvino waiswa pachitano chinoita kuti nyika dzose dziri pasi rino dzizive kuti mutauro uyu wakosheswa nesangano renyika dzepasi rino rose. Saka tinotenda kuti UNESCO yaita chinhu chakanaka uye tinotenda kuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe tichadawo kuti titevedzere zvichitwawo nedzimwe nyika zvinova zvakanaka zvikuru kuti kamwe kuzevo kuti tingotaura zvokuti toda kudzidzisa chijerimani toda kudzidzisa chichina toda kudzidzisa chakadai zvinova zvinhu zvakanaka kuti tizive mitauro yedzimwe nyika asi mutauro wakaita sechiwahili wemuno muafrica unobatanidza isu muafrica unofanwa kuti unyanyotsigirwa zvikuru kuti ubatanidze vanhu vose vomuafrica nokuti chedu mamwe manzwi ari muchiwahili imomo nazuva asina tikwanisa kunge tichishandisawo kunyange muchishona kana muchindevere.
Manga makateerera kuna vaElvis Mari vanove munyoro wemabhuku uye vakambove mukuru weNational Arts Council vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Pamitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi, ZPC Kariba yakunda Cranbourne Bullets 1-0, Bulawayo City ikakundawo Tenaks 1-0, Ngezi Platinum ikaita Mangange 2-2 neCapes United, kuchituo Harare City ikakunda Triangle United 1-0, Wawa yakunda Highlanders 2-1, Manika Diamonds ikaita 1-1 neRentals.
Oh yeah, yeah, yeah.
Kambo kufamba kwa Paulo kubva kuna Killer T tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelele South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. ini dini jonga kandemi rindri mu Washington DC ndekusiya mina ntungamili nkomo.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi wabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South.
Umsebenzi wethu ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ephalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMathebeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla exwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lombiko ngoba ungamanga aluhlasa. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lombiko lokuthi owulobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From this first day ngibona ngamala amende amabili amasakwadlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela ngizinto abanye abantu endawo kuma-WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori aso ngiphandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje ngokuphonga ukuba ibizo nje lingajayelekanga. Kahle ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe esingaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through ama-media akajani ukuwasebenzisa o-Herald labo-ZBC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa nomkhuba wokubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kuqala ezegubrawundi lanlaye. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ucabangayo njalo unenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Owalandela istori lesinye ekungeneka desporta kubo WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale le njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule minto eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa istori anjongalitshela ukuthi kuzabanye. So isiteli sekuzakuma-election and abantu bale njongo ezijiyeleyo ngathi ngibala Mr. Ashati kimi ebantwini abadenga ukuthi kulokwenza nohulumende kumbe le-intelligence ebezabhala istory esingani singcono in terms of construction, in terms of ukusibeka sobantu. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ukubhala kwa nxa ungunozindaba ubala istory sakhona usibone nje ukuthi sibhalwe i-amateur.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Uchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathintambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithe langena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
Umsebenzi wethu ukubana ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani, abantu basebenza njani, simonitha indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunenge. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibekwazi ukubana uhulumende ukuhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha ezinye ke ezitshiyeneyo.
Kutshiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Lapha ngabantu esathi iparlament yethu kubantu abasimele njalo ephalamende. I-cabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. I-cabinet ayibi labantu bephalamende kuphela, siyabila abanye ke abamela ke izihlangano ezijeneyo, kulabanye abaazavela kuzingcithi ezijeneyo, izigqithamfundo ezijeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa uPresident Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayiumsebenzi kungokufuna ipalamende. Nxa sesiyenza ikhabhinethi esizasebenza ngayo kugazena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures. Ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu elisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke siya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, bathesi sesipinge silabantu bozane-1000 abaqoqanayo ukuze umhlanganiso ba abantu sizayazisa. Ngenxa yokubana siyazi ukubana abantu esidila nabo abantu abanjani, kodwa ke umhlangano wethu uyaqina kuyakheka njengoba ngikhuluma ukuthi ukubana ngizabona ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge hapa kume njani, njalo futhi ngokuyi ezizawukenza kubhayelekthini elibuyayo elikhona mhlaka-23 July hapa kuwa-16 esipingeweni.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. U-Albert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezibalisa iGungwe, imalihlowo emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele nxa sesifike kwenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicishe vele ngoFebruary.
Umnumzana Mleti Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathi sesikotsho, isikotsho lathi abantu sinathi isikotsho. Uzimo esihlangana labo kukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala bakithi damu lakithi lilungise.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuyizingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisaplaya amanzi. Isipiliwele sasifike ukusala amanzi almost 3/4 of the year kuhleke lamanzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themkosi Nyathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshelwe bhati kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakhothoza sibende sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosisilas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethulimanyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni laphambi ukuthi maybe ule long lasting solution eyithulimanyange, imali yakhona eningi iya ethulimanyange, ukuthi ithulimanyange ingaba right then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even i-tap water iyakwanisa ukuthi ihaniswe from thulimanyange.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority, unkosikazi Major Mnyonga, kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givas Chapoli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaWard 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethulimanyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGungwe eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezweni imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu baseZimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana labo Malawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithiphecelezi ngesilungu yi-virgin engakahlangani lomuntu wesilisa ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana labizwa ngamatshitshi avele nje aqoka njengoba abantu bebonile njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu ihamba namabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labo mama kade bephelekezela amatshitshi lathi singaba kwamthakazi siyingxenye yakho thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi isiko lokuhlola kwezintombi ukusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlola kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi engithemba ukuthi labantombazana awakwamthwakazi ma ebona into enjeyana kumele ukuthi ahlabe kumqhele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi sukwazile ukuthi ume kahle lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze njalo aliyanyisi isiko ngeke siyanyiswe lisiko ukuthi abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana nxa ungasondela eduzane kwabo abantombazana lawana uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji ukuba ngamazintombi ezihlolwayo izintombi ezigcweleyo abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko
lake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana labesifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo njalo olunye lalezi nhlelo lalungukuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi
njengekusitsho msakazini ngomnyaka opheleleyo ngelanga labomama i-Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabela labo okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leli njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthwakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwamthakazi kumele kuqale kuyiwe ezinduneni izinduna mbe zidlulisele ebukhosini ukuthi singomama sifiso sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe labo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelwe lelo siko singomama singalijabulela kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njoba sisekuhambeni ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamatshitshi la ekade silawo akwaZulu bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa akade bekhona loba nje besile ngabokuhlala lapha kweMzansi Afrika kodwa bengabo umsinsi wekuzimilela kwamthwakazi sebehlangene labantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamatshitshi bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwamthwakazi balapha nje ngokuhamba njengathi sonke so okungangokuthi lawo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ekuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke esizweni samthwakazi
lo bekungunkosazana Beatrice Mathuthu umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba itshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMachibeleland North, uMnumzana Prince Dube Osibanda. Ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lwe-delimitation?
Silembuzo eminingi esilayo, silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma-social media, khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama-constituencies athize abe malutshwane okwedlula lokho akade eyikho khona. Now, thina leyo point asivumelani layo because i-point etsho ukuthi khona amanani abantu abaphila abhalise ukuvota eMathebeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona. Now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asila bufakazi bokuthi izekisi bisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni abhalise ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga. Isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi okwakuqala izekhi bisithi yona lapha ehamba ukuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sisesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izekhi iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha abaregister khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi inani labantu abalutshwana sicina thina sikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezanu PF yokuthi abantu beMathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa ukuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yiba batshela bolina ukuthi lina libalutshwana li thina sibaningi bona kuyibo ababalayo. We cannot have that kind of a situation. So ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa eMathebeleland iyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelele then bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokhu abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithi esibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu onga ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izekhi amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izekhi kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ngani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe Mathebeleland bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMathebeleland bufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Hello ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0 Bulawayo City 1 Tenax 0 Ingezi Platinum le Caps United zibe ngutshikilo panqa 2-2 Harare City 1 Triangle 0 Wawa 2 Highlanders 1 Manica Diamonds 1, Herentals 1. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi elizibiza ngo 2+2 mkhando sikhandayo liphethe idlalate lalo elitsha. Qembu ezethula
sanibonani isizwe esimnyama ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ukuhlukahlukana kwazo ngiyabonga leli thuba igama lami elokuzalwa uMichael nalinikwa umama ubaba wasekathi Mthokozisi isibongo Dube ngizalwa eCholosho endaweni yakwaNgqoya ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City ngiqale ukucula last year album lami lalithi Isizwe Sabomthwakazi ngabuya ngaleli engize ngalo manje inyamazane ezacile
idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi nyamazane ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khando Sikhandayo Dube. Ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu ukuze ningaboni ngelinami mhlawumbe sengigcwelile, ngicela i-support ne-sponsor masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicelela i-support kakhulu kusizo sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 mkhando sikhandayo ngale.
Awusuka madoda batakashaywa umfazi 2 plus 2 mkhando sikhandayo besiqibela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli we-TRPC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.